Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 29 2018. Tinodzokorora 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanonzi nedare redzimhosva havakodzeri kuve kanzura sezvo vakapinda pachinzvimbo ichi mushure mekunge vambobatwa nemhosva yekuba.
Zvatiri kuona iko zvino izvi ndezvekuti mauto edu akushandiswa semilitia kana kuita sebhanya mulenge yeZANU-PF kuti vabunyikidze kodzero dzevanhu. Vanhu vatadze kuratidzira kuhurumende zvinhu zvinokwanisa kunga zvisiri kuvafadza. Zvese zviri kutaurwa kunzi vari kuda kuita mhirizhonga, hapana umbowo huripo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira vari kuda kuita mhirizhonga.
Mauto oonekwa ari munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji munyika, izvo zvavakupa vakawanda kuti vagare vakatyira upenyu hwavo. Aimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chenhabvu chemawarriors Saul Chaminuka ndiye ava murayiridzi mutsva wechikwata chenhabvu cheTafik Sporting Club chekuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutongi wedare repamusoro muBulawayo ati mutewedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami havakodzeri kuve kanzura sezvo vakapinda pachinzvimbo ichi mushure mekunge vambobatwa nemhosva yekuba. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Justice Thompson Mabhikwa vatora mutongo uyu nhasi zvichitevera chikumbiro chakaitwa pakupera kwegore rapera naMzvare Nomalanga Dhavengwa nesangano re1893 Mutwakazi Restoration Movement Trust chekuti kusarudzwa kwakaitwa vatinashe Kambarami sakanzura weWard 3 musarudzo dzegore rapera kusendekwe parutivi. Justice Mabhikwa vati zviri pachena kuti vaKambarami vaive vabatwa nemhosva yekuba iyo inoratidza kusavimbika. Vakati nekudaro havakodzeri kuve nechinzvimbo cheukanzura vachitiwo dare haringavhari maziso aro pakadai asi kuti rione kuti mutemo watevedzerwa. VaKambarami vakabatwa nemhosva yekuba munandira wegore rakapera vakatongerwa kugara mujere kwemazuva 10 kana kubhadhara faindi yemadhora 10. VaKambarami vakazokwira kudare reHigh Court vachipikisa kubatwa kwavo nemhosva mushure mekunge sangano re1893 Mutwakazi Restoration Movement Trust raisa chikumbiro charo chekuti vabviswe paukanzura, izvo Justice Mabhikwa vati zvinoratidza pachena kuti vangeoda kuedza kuzvidzivirira. Bumbiro remutemo wenyika rinoti munhu anenge abatwa nemhosva ine chekuita nekusavimbika inenge ichiita kuti agare mujere kwemwedzi 6 kana kupfuura kana kubvisawo faindi inoenderana nenguva iyi haafanirwi kupinda pachinzvimbo cheutungamiri. Gweta ravaKambarami vamatqawe mpofu varamba kutaura neStudio 7 pamusoro pemutongo uyu. Studio 7 ainawo kukwanisa kunzwa kubva kunaiwa vaKambarami pachavo zvichitevera mutongo uyu. Asi gweta re1893 Mutwakazi Restoration Movement Trust vaGodfrey Nyoni vati vafara nemutongo wapiwa nedare.
Kana munhu awanekwa ane mhosva yekuba hazviiti vanhu kunze kuvachati chii nemari dzavo. Chachati iye hazvigoni kuti madhare angoita kunge hapana chakaitika, angogara pamusoro pazvo ongoti hapana nyaya. Chachati haiwa pamutemo sarudzo yakaitwa iyaya tinache Kambarami angasingafani kuti ave iri muchi ere muofisi. Dai akataura zvake kuti aiwa indaiwa nezina mhosva. But mukarangarira zvakaitika ndezvekuti paakazoona manje kwafaira application echichallenge, I think kwanga kuna October kuna November, ndopaakazofaila appeal. But all along uchitika election angesina umbofaila appeal.
Vanyo ni watu wakambarami wanogona kupikisa mtongo wapi wanedare kudarere pa msoro soro.
Kana yachida anetaimi yoguti aapile ku Supreme Court. Wakapila ku Supreme Court, judgment ayo ino suspend. But Mtwakazi Restoration Movement na nomala ngadawe kana vechida. Wano kuna kutuka kukoti kunoku. Kuna judge mumwechete. Oti judge munu uyawe wakata ave ku office ni kuti mdemo uru kuti ngave mu office. A apila so aruguda kukara mu office. Tirukumbira kuti akamirira apili yake ngave chi mu office. Judge anokona kuita judgment. Oti aywa nini ndovumirana neme kana kuti aywa andivumirani neme.
Imwe nengo yesangano re 1893 Mtwakazi Restoration Movement Trust Muzvare Kora Ndebele vati vafaraone zvabuda mudare vachiti izvo zvinofanirwa kudzidzisa mapato ezvematongerwo enyika kuti vasarudze vanhu vakavimbika pazvinzvimbo zvekuveva miririri vevanhu.
Not happy ukuti umuntu oyisiganga njalo
sikanga tisingafariri kuti munhu ane unhu hwakadaro ave muofisi yekuti mirira sakanzura wedu mukanzuro yevulawai kushika pakuzova mutevedzeri wameya. Saka mutongo uyu unotipa dzidziso yakakosha chaizvo sevanhu.
Mune imwe onyaya, dzimwe nhengo dzesangano reMtwakazi Republic Party dzakasungwa nezuro panze pedare reHigh Court dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kana kuita ruzha runokanganisa veruzhinji dzinotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta vadhumisani Dhuve vatsinhira zvimwe chetezvo kuStudio 7 paRunare. Mukupeta nyaya dzemuvulawayo muguta iri mange muine mapurisa akawanda zvikuru munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira mapurisa vange vari mumawater cannon. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwemapurisa aya kwange kuri kugadzirira kuratidzira kwaiva kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kwange kwakanzi kuchaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana siyana kutanga nhasi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mauto eZimbabwe National Army anonzi akaungana muchinoi pakamba yemapurisa yechinoi Central Police Station uye kwa Murewa pajeri remurewa prisons paine fungidziro yekuti gadziriro yekuparadza kuratidzira kunonzi kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC mumatunhu eMashonaland East neMashonaland West. Mauto anonziwo ave kuwanikwa pamaroadblock ari kuiswa nemapurisa mumigwagwa yakasiyana-siyana yemunyika. Bato rinopikisa reMDC rinonzi riri kuronga kuratidzira nyika yose richida kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zviri kunetsa munyika. Asi mapurisa anonzi akatorambidza kuratidzira kwakanga kwakarongwa neMDC kuchinoi nekumagunje kumashonaland west. Murongi wemisangano muMDC vaMOS Chibaya vaudza Studio 7 kuti vacharatidzira vachitevedzera bumbiro remutemo yenyika. Studio 7 yabata mutauriri wemauto Kenel Alfios Makotore kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi asi vati tite zvekuvatumira mibvunzo nesamba mbozha vachiti vanozotipindura mangwana sezvo nhasi vanga vari kunyanga. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvave kuitwa nehurumende zvekungoisa mauto pese pese zvinoratidza kuti pane zvairi kutya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ini ndinoona sekuti mauto edu akushandiswa basa risiri iro. Mukaverenga bumbiro remutemo rinoonesa zvakajeka kuti basa remauto ndere kudzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Uyewo panguva inganzi iyo mapurisa akundikana kuchengetedza runyararo, mauto anokwanisa kunoita backup mapurisa. Asi zvatiri kuona iko zvine zvinhu ndezvekuti mauto edu akushandiswa semilitia kana kuita sebanya mulenge yezanu PF kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu. Vanhu vatadze kuratidzira kuhurumende zvinhu zvinokwanisa kunga zvisiri kuvafadza. Zvese zviri kutaurwa kunzi vari kuda kuita mhirizhonga, hapana umboo huripo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira vari kuda kuita mhirizhonga. Hatina kuona vachirwisana nemapurisa kunyange pavakarohwa vhiki rakapera mudhorobha reHarare. Hatina kuona vanhu vachipotsera matombo kumapurisa kana kuita sei. Saka mapurisa pachezvavo haasati atadza kuchengetedza runyararo
kunyangwe vanhu vakapiwa mukana wekuti varatidzire. Saka kubuditsa masoja kubva mumakamba kuti vaungane vachinovhundutsira veruzhinji kana kuti vave vanorwisana nemaprotesters kana vapfuurira mberi nekuratidzira iabuse yemilitary, kutadza kushandisa mauto zvine maringe nebumbiro remutemo kutyora mhiko yavakaita vamunangagwa. Kunonzi kuvhunduka chati kwata hunge uine katuriki.
Vamaguhu, tinoonawo nyika yairi pedyo nesu yeSouth Africa, takaona ichiisawo mauto muguta reDurban senzira yekudzivirira nayo mhirizhonga idzodzi. Imi muri kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kugadzirira hondo chete, musiyano uri papi apa?
Mauto ekuSouth Africa akatosiyana nemauto emuZimbabwe tichitarisa kuchengetedza kwavanoita kodzero dzevanhu muSouth Africa. Hatisati taona mauto achipfuura vanhu, hatisati taona mauto eko achirova vanhu mastreets. Asi munomu mukatarisa mauto edu, vanhu vanotyiwa nevanhu zvakanyanya havana ukama neushamwari nevanhu. Pavanopinda mustreet rinenge riri bwanyanekwe ibongozozo. Ndosaka vanhu tiri kuti aiwa, mauto ngaaramba ari mumaparaksi. Havafaniri kunge vari vanhu vanoswera vachiita mabasa emapurisa. Zvinokanganisa kunyange national security chaiyo kana masoja aakuswera achingoonekwa onekwa nevanhu.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunhare neStudio 7 vari kwaMutare. Vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti manyepo kuti mauto aiswa matunhu ari kuda kuratidzirwa neMDC sezvo bato iri risina rutsigiro kumaruwa kwacho zvekuti hapana vanobuda kunoratidzira.
Chekutanga ndikada hangu kungotaura manyepo nemanyepo anonyadzisa ebato rinopikisa nevemapato akazvimirira oga anovavechizvose zvinongozikanwa ende zvagara zvisati tichitarisira. Bato remdc rinopikisa nyange rikada kuita mademonstrations kumisha kana kumagrowth point zvinozikanwa chero pasi rive kunyange navanovapa mari vaziva kuti harina rutsigiro rwakakwana kunzvimbo dzekumaruwa. Saka ivo kana vashayiwa rutsigiro rwuvashayiwa ZANU PF kana kuti hurumende yekuti hurumende ichienda kunobatidzira kana kuvavandidzira kuti vawanise vanhu ikoko. Chikazongoshanda ndekuti ngavachirega kunyepera mauto enyika yeZimbabwe kuti aiwa tazoona mauto kwamurewa, tazoona mauto kuchinoi. Ndokusaka takundikana kana tatadza kubuda nekuti vanhu va mashoko akanaka iwoyo. Kana vanovapa mari vekuAmerica vanozozoona kuti manyepo ari pachena, mari yakangosungirwa pagumbo rekudeno.
Asika vamugwadi akasike kutanga kuti hurumende ishandise mauto mune muchiratidzirwa umu, chii chingange chazoshanduka kana kusiyana pane kuti vanzi vaonekwa mauto nhasi?
Zvinozikanwa kuti muno muguta rakanyanya kuita seHarare kunyanya mademonstrations kana kuratidzira kunoitwa neMDC kwagara kunoitwa nemhirizhonga, kuchisanganisira kubiwa, kurohwa kwevanhu vasina mhaka, kupwanywa kwamabhizinesi nekuluta mashops uye nekupisa mabhiridhingi nekuvona mapurisa. Zvakagara zvinozikanwa izvozvo. Ndo mune muzinda zvemukuru wehurumende, ndo mune mizinda yatingati madiplomatic missions enyika dzekunze dzatinozvidzana nadzo, kusanganisira navanovapa mari iwo vana United States of America vacho kuti vaite mishonga idzodzo. Uyezve zvinozikanwa kuti muno muguta reHarare for example bato remdc yakawana rutsigiro rwakati wandei kumamp, saka uyezve vanhu vavanenge vakawanda zvinova zvinoita kuti vawande kudarikidza kapasiti yamapurisa yekuvakontrola. Ndo zvinozosaka kuti kazhi dzinonguva masoja abude. Asi hatidi kuti mbititi nguva dzose panobuda masoja aiwa bodo. Inga musi uno vakaita wani musi waAugust 16 vakaita zvisiri pamutemo, vakatandaniswa nemapurisa vakadzokera kudzimba dzavo vachimanya vasina kana musoja wavaona. Zvinova kuda kungoti pose pose pavakundikana vototi vaona musoja nekumaruwa nekumaruwa. Ndozviziva imi kuti vanhu MDC vangava here netimu yekunomobhilaiza madzishe nekukokorodza madzishe nemadzisabhuku nevanhu vanotozvirimira kumusha kwavo vakawana ivhu ravo nevamwe iko zvinomukatarisa nguva yatasvika ino yenguva yesizeni yekugadzirira kurima misana yakuuya. Vanhu vanenge vachigadzirira kurima donje ravo, kurima fodya yavo, kurima chibage chavo, ioenda ikoko unovati uyai tiite zvekuratidzira pagrowth point. Saka zvinhu zvinongoda kungoti vanhu MDC vaziyawo chero kuti havana vanhu kumusha uko.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vari nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzedare reparamende remu Ukraine dzatambira va Oleksi Honcharuk ava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa semutungamiri mutsva wehurumende yenyika iye. VaHoncharuk avaimboshanda muhofisi yemutungamiri wenyika vadomwa nhasi nemutungamiri wenyika iye vaVolodymyr Zelensky uye vatambirwa nenhengo dzedare reparamende. Chikwata chevaimbove varwisi veRevolutionary Armed Forces kana kuti FARC muColombia chinoti chava kutora zvombo zvakare kuitira kuti chidzokere kuitira kuti kodzero dzacho dzichengetedzwe pasi pechibvumirano chakaitwa makore matatu apfuura. Aive komanda weFARC aburitsa pavhidhiyo mashoko ekuti chikwata chake chichatanga kurwisa zvakare. Vamwe vemapato anopikisa vemasangano akazvimirira nyika dzekunze uye mamwe mapazi eUnited Nations vari kubatana mukushora zvikuru hurumende yeZimbabwe zvichitevera kurambidza vanopikisa nevashandi kuratidzira kunova chinhu chinobvumidzwa mubumbiro remutemo wenyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakain matema vari kutsika madziro vachiti vanopikisa vanoda kuratidzira matunhu ose kubva musi wa29 kusvika musi wa31 Nyamavhuvhu havafaniri kuita izvi sezvo vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vaimborohwa nekusungwa nemapurisa vachida kuratidzira munguva yaitungamirwa nyika navaRobert Mugabe vave kuimba rumwe rwiyo vachiti vanhu havafaniri kuratidzira vachiti vanopikisa vari kupesvedzerwa nevekunze. Asi vanopikisa vanoti hapana chinoshamisa nekuti veZANU-PF ine nhoro nokutiwo ZANU-PF ine nhoroondo yekutonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeZANU-PF inomirira Chipinge South mudare reparamende vaInoki Porusingazi. Totanga kunzwa kubva kuna vaPorusingazi.
Ini maonero angu kuratidzira handiko kupedza dambudziko. Dambudziko pega pega rinopedzwa nokutaurirana. Mukana wokutaurirana uripo. Uye bato reMDC nderimwe remaplayers akakumbirwa nemutungamiri wenyika kuti uyai tigare pasi tionesane. Havana kumboti vanoda kuti vandoratidzira ratidzira henyu kunyange zvirimo muconstitution zvokuratidzira. But chokwadi ndechokuti handizvo zvinopedza dambudziko ratinenge tinaro sevanhu vatema uye semaZimbabweni.
VaMafume.
Chokutanga ndechekuti kuratidzira zvino zviripo mubumbiro remutemo section 59. Kuratidzira kunobetsera zvikuru nokuti tiri kuona kuti mutongi aripo iko zvino akapinda muutongi hwake after vanhu varatidzira vachigunun'una nekushushikana nekupwanya nyika kwanga kwakuita vanonzi vaMugabe. Iko zvino ivo vava kufamba nemo nemo maifambwa navaMugabe. Hurukuro yavari kutaura vaPorusingazi vari kutaura hurukuro yakadangwa anana muteki anova iye anoveza. Handizivi kuti pati yake ndiye zvivezwa here. Zvino isu hatinganotauri nevanhu vanoveza. Tiri bato rinotungamirwa navaChamisa rinova neseriousness yekuti takanyorera tsamba kuZANU-PF kudhara nemutungamiri ZANU-PF kuti vauye tigare pasi titaurirane.
Todzoka kwamuri vaPorusingazi vanopikisa vari kuchema chemawo kuti vamwe vakukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane ndevakarwa hondo yerusununguko vari kuti vanogona kutora pfuti zvakare kana vanopikisa ava vakaratidzira vachiti vari kutsigirwa nevegunza.
Handina pandakambozvinzwa pakanyatsokumira sematauriro avaita. Asi ngatimbotanga ndadzokorera pane kutanga kutaura kwavaita. Vari kuti mutungamiri wedu wenyika izvozvi Presidendi ED Munangagwa vakapinda pachigaro nokuratidzira. Kwete, havana kupinda pachigaro nokuratidzira.
vakapinda pachigaro zviri paconstitution nokuvoterwa vakapinda nedemonstration yakaitika taitiripo ini mamuripo pademonstration yacho.
Demonstration yemuna November nedemonstration dziri kuda kuitwa nebato reMDC zvakasiyana.
Aiwa, demo idemo gurogo siyana sei, haungati mwana akasiyana nemwana.
Mademo ane chinangwa, pane demonstration yokuenda mutipwanya. Zvemuna November zvema makazviona kuti zvazviri smart, hapana wakambosvika kadududza pashopu yomwe munhu kana kurova dombo kana
aiwa, kwakapwanya shopu yomu. Akapwanya shopu, mademonstration yedu atosvika, hatina kana shopu yatopwanya. Tinofamba zvakanaka yese tichiimba tichifara tichitaridzira zvatinenge tichida kutaridza.
Vamavume, chiregai nditokunyeurirai. Imi kunyangwe muri musimi muri kutonga, asi blame yeikonomi yaakutopuwa kwamuri kuti ndimuri kuhondonga, ndimukohonzeri.
Isu takabhadhara 500 million kukambani inogadzira zvemakuva tichiti tiri kutenga fertilizer.
Umbova
zvakataurwa muparamende, vanhu vachitaura muparamende vanenge vakapa mhiko.
Kana zvazongorwa zvanzi izvo, takugona kukomenda ka. Ngatimbotaurai nyaya yaingogara ingori mudariro nyaya yemasanctions. Vaimbopuwa mukana wekumbonza pamwe havana havo mhosva pazviri. Bati mukatarisa ka. Ndo vari kutomhanya iye zvino vachiti rambai makamawedzera. Muri kuona vamwe takaona vachimwatii kuchitungwiza uku. Handizvo. Nyaya dzautaurwa zvo tinongospekuletawo kuti vaitoti faka puresha.
Vamafumi pindirai tinzwa.
Vanhu ava vaita kuuraya nyika nekudya, nekukara, nekusagona kutonga. Munhu wese ari kuzviona pajekerere. Nyaya yekuti masanctions hakuchina achaiterera nokuti haazi masanctions. Ari kuba mari iko zvino vana minister chai chai wavakatosunga akaenda kujere nenyaya yekuba seasvikirwa.
Todzoka kwamuri vaporusingazi, vamwe vari kutika vaporusingazi, chimwe chinoita kuti muzvirango zvizotemerwe vamwe vakuru mubato inyaya yekutyora kodzero dzevanhu.
Iniwo senhengo yezano PF, kana chokwadi chiripo chokuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, handisati ndaona ane umbohwo kutyorwa kwairi kuita. Ndiri kuona sokuti hurumende iyeyi ndo hurumende manje inouya ichitsigira kodzero yevanhu. Hatisati zvakamboitika, paitika improvement chaizvo, vaifana kutoitenda.
Vamafume pindurai tinzwa.
Nyaya iri kuvanetsa vapo sungazi nyaya yekununga nhema. Mavhidhiyo iko zvino zvasiyana nakudhara kwavairova vanhu. Vanhu vakashudzwa vakashayika. Iko zvino tine vanhu vari kuabdaktwa usiku nesikati.
Munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vajacob Mafume. Manzwiwo zvakare kubva kunhengo yezanu PF vachimirira Chipinge South mudare reparamende vainoki Porusingazi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Aimbove mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata chenyika chemawarriors Saul Chaminuka ndiye ava murayiridzi wechikwata chenhabvu cheTafic Sporting Club, icho chichangopinda muBotswana Telecommunications Corporation Premier League. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Chaminuka akapiwa basa iri svondo rino paurongwa hwakaitirwa muFrancis Town. Chaminuka anoti ari kutanga kurayiridza chikwata chake nemusi wesvondo apo chiri kutamba neUropa United Football Club munhandare Francis Town Sport Complex. Mutambo uyu ndiwo uri kuparura mwaka wake mutsva wenhabvu muBotswana.
Ndingati ndine timu yandiri kugadzira, yandinotarisira kuti tinogona kuita zvakanaka. Ndinotenda nesapoti yandiri kuwana kubva kumanagement team, kusika kumo backroom staff, makoaches. Ndino kufara zvikuru kusikira panhasi. Ndinotarisira kuti patinotanga basa tinofanira kupa vanhu product inonakidza kuona tichikunda mitambo. Ndinotarisira kuti tichange tichitamba bhora redu zvakanaka gore rino.
Chaminuka uyo akamborayiridza zvikwata zvembabane Highlanders neMatsapa United kuEswatini anoti chikwata chake chiri kuda kutenga vatambi vatatu vanobva kuZimbabwe senzira yekuti chisimbe mumakwikwi emwaka uno.
Ndinotarisa kuti ndakafanira kuuya nevakomana vatatu vanenge vachitamba nzvimbo dzendingati defense, midfield ne ataki. Parizu ino ningati ndine wafana wadiri kutarisa. Barakava kumusha. Ma players kuti kana basa rachunari chingira tanga. Tinofunga wachaita wakumana wachatamba tukanaka. Mwangari kuwangi, mwangari ku zita border strikers, mwangari ku kumaswingo United.
Mungwe uvateweri wechikwata chetafiki va Amos Mandu vanoti vanotarisira kuti chaminuka chazazikisa chivimbiso chake chekupedza makwikwe mukombe uyu. Chikwata chake chiri pakati pezvikwata zvichatamba zvinonwisa mvura mwaka uno.
Chaminuka tichinzwa history yake neko akabva kuti akamboita assistant national team. National team yeZimbabwe time yacho yaitamba zviri nani. Saka totorora kuti pangu maskills akatora kuna mhofu. Anogona kubatsira traffic. But tine wari chete kuti ma players acho daita wana wangwa ne experience. Taigona kusurvive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotevera nhabvu yemuBotswana vaElisha Machaka. Vanoti chaminuka anogona kusvibisirwa zita rake nokurairidza chikwata chetraffic nokuti chikwata ichi chagara chichiita mutauro.
Zvatiri kutaura ndezvekuti chaminyuka iyeko akabva nehistory right. Asi manje kutimu yauya yacho hakuna maplayer, hatizivi kuti achanoita sei. Takatomirira kuona kuti achaita sei pakuuya kwaaita ikoko kuti zvingachinje here kutrafiki kana sei. But I don't think so.
Sachigaro wechikwata chinozivikanwa nerekuti Machimenyeka Boys mune zvemitambo yenhabvu vaCarlos Sibina. Vanoti chaminuka neunyanzvi hwakadzama munyaya dzekurayiridza nhabvu. Chaminuka uyu akamborayiridza zvikwata zvinoti ZPC Kariba, Dynamos, Buffaloes nezvimwe zvikwata. Achanga achatarisana nevamwe varayiridzi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Madinda Ndlovu, Blessing Moyo naParadzai Mandivenga. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekuremekedzwa kwakaitwa Dr. Tererai Trent muNew York nemuswe muvhuro. Dr. Trent vanoshanda vari munzvimbo yeHurungwe umo vari kubatsira kuvaka zvikoro nezvimwewo zvinoita nezvedzidzo. Regai tiende kune vamwe vanga vari pachiitiko ichi tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Tinonzi Sylvia Rove, zvinonifadza kuona mumwe wedu achibva kumusha ari kuita zvinhu zvakakosha muno munyika yevatorwa, especially kuti vari kuita statue yavo iri kuiswa muNew York. Nezvavanga vachitaura nematangiro avakaita upenyu hwavo amai Tererai Trent anobata-bata, nekuti vazhinji vedu ndiyo nzira yatakabva nayo, asi hazvireva kuti kwawakatanga ndiwo kwauchagumira. Vataura kuti vangava ne dream uye amai vavo vakava encourage kuti dream iyoyo isangoparara. Vazhinji vedu tine madreams, vazhinji vanoti madreams akazara mumakuva. Ichokwadi ndanyatsoona kuvandurudzwa kuti no, even izvozvo zvandiri right now panapa, dream yandinayo haifanirwi kufa, inofanirwa kuramba yakasumudzirwa. Uye kunyika kwedu kuri important. Zimbabwe ndedu ndo yakatiisa zvatinazvo. Zvese zvatiri kuita munyika dzakasiyana-siyana zvakabva kumarutsi ikoko. Saka kudzorera back, giving back is so important.
Zvaitwa Fungai Maboreke from Zimbabwe based here in New York.
Maona sei chiitwe.
Zvinodadisa. Because out of all these 10 women, Oprah Winfrey on the left of me, Dr. Tererai Trent Yoko Zimbabwe and Nicole Kidman on the right of her, Chikamana Pim. It was so special that we have an African voice in the middle of the capital of the world, New York, Manhattan, with a life-size statue like this. It's quite an honor, and I think all those African children with dreams, with big dreams, this is how big they can become.
Kingdoms in Judith Jamba. I'm here at Tererai Trent Gala, having a great time. Zvandadzidza ndezvekuti even zvaunokwanisa kuita, the little you can, zvobatsira.
Tinotenda anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Ncwabakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli we High Court kobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Kambarami kase ngukansila walelo dolobho. Ibandla le-MDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamhlanje asemrewa lemtoko kulandela ukwaliswa kwebandla leli ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhlanje lakusasa. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazwe eZimbabwe ukuba ixoxisane. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umahluli weHigh Court yakobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa unqume lamhlanje ukuba umnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya walelo dolobho, kasengukansila kaward 3. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usekhutshwe esikhundleni sokuba ngukansila kaward 3 kobulawayo ngemva kokuba umthethwandaba ufumane ukuthi wancintisa ekhethweni elecala lokweba intambo yamandla kagetsi. Umnumzana Godfrey Nyoni owenkampani yamagqwetha eNyoni and Moyo Partners omele abeqembu elizibiza ngokuthi yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lo nomalanga Dabengwa abaphanyika udaba lokusola ukukhethwa kukaKambarami ukuba ngukansila uchasisa ngesinqumo somthethwandaba.
Lwalumayelana ngokuthi uKambarami wathi engiyena ukuba ngukansila wayesazi ukubana yena ulecala. So uthetholakale lecala laphana kwakumele engakahambi lapho kungakavotwa laye asathi hayi, mina senginanzelela umthetho ucacile uthi wona uma ngilecala akumelanga ngibe ngukansela. Kodwa yena wazithulela wangena ku-election waba ngukansela. So ujaji akutshileyo namhla ukuthi ye yena uvumelana nemthwakazi ukuthi hayi, umthetho wona wawuvele usumjikele phandle wathi wena awumelanga ube yini, ube ngukansela ngendlela efanayo, akumelanga ube ngudeputy mayor.
Unkosazana Khora Ndebele owe 1893 Mthwakazi Restoration Movement uveza umbono wakhe ngempumela yedale.
I'm happy about the judgment because finally we got what we wanted as Bulawayo community, because we're not happy ukuthi umuntu oyisigangi kanjalo ayisimele ema-ofisi nokuba ngukansila wakobulawayo aze abe ngumeya.
Abenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement elwela amalungelo oluntu lo nomalanga Dabengwa abaphanyeka udaba lwabo e-High Court bethi uKambarami kamelanga abe ngukansila ngoba elecala lokweba njalo lebandla lakhe le-MDC labamba uZulu ngamandla lathi abe ngukansila. Ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi uKambarami wamiswa phambi kwedale likamantshi kobulawayo esetheswa icala lokweba intambo yamandla kagetsi emuntwini ayecele ukuba azolungisa okufileyo emzini wakhe. UKambarami walivuma icala lokweba wahlawula amachumi ayisificaminwemibili amadola. ababebotshiswe yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lodabengwa ngodaba lukakhambarami yikhansi ledolobho lakobulawayo, inhlanganiso ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission kunye lebandla le-MDC. Njalo laba bonke abazange bamelane lokubotshiswa lokhu ngaphandle kukakhambarami. Idale le-High Court lamhlanje belilindwe ngamapholisa ahlomileyo, njalo indlela eziqonda khona zonke bezivaliwe. Isahluko 119 esibona ngezokhetho kunye losahluko 41 kusisekelo sombuso esibona ngemithetho yokusebenza kwamakhansili sithi umuntu oke wabotshwa wafumanwa elecala akumelanga aphathe isikhundla ekhansilini. Amagqwetha kakhambarami umnumzana Maqhawe Mpofu wenkampani yamagqwetha iSemp Mlawuzi and Partners walile ukukhuluma lentatheli izindaba. Kusenjalo amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amahlanu abotshwe izolo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Amalunga eMthwakazi Republic Party amahlanu abalisa uPatron Qaba, uPrince Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa loNdaba Zelizwe Ncube. Basavalelwe eCentral Police Station abetheswa icala lokuhlabela bebanga umsindo phandle kwedale leHigh Court izolo kanye lokuthwala amagwaliba athi undiweni kakhululwe. UDumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers nguye omele amalunga eMthwakazi Republic Party. Ubulawayo lamhlanje uvuke ehlukile kulamapholisa ahlomileyo indawo yonke edolobheni lasemalokitshini kulandela imibiko eyaphuma ebulenjini ethi abantu bazatshengisela besola umbuso okhona kanye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni okungazange kube khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ilunga le-MDC umnumzana Paddington Jabajaba usefake isicelo emthethwandaba waphezulu owe-High Court sokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail lapho esaphikisa isigwebo asethulelwe lidale likamantshi sokuhlala ejele okweminyaka emithathu. UJabajaba wafunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela lapho ethe abe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bancedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lwanyakenye. Loba kunjalo, umtshutshisi uTozwibepi Mafua uthi uhulumende uzaphikisa lesi sicelo. Abanye njalo abangamashumi amabili lane abe-MDC bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje befaka isicelo sokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail, kodwa udaba lwabo alusazanga lwaphathwa njengoba umahluli uJustice Manzuzu ubekhonona ngokuthi akenelisi ukubala okulotshwe ngumantshi ngesandla, usezamelele ukulotshwa ngomtshina, ngakho-ke baphenduke edale kusasa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDC lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi bawo ezigabeni eziningi zelizwe, njalo lamuhla kuthiwa aseMurewa leMutoko kulandela ukwaliswa kwebandla lele ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamuhla lakusasa. Ibandla le-MDC livinjelwe ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki adluleyo, njalo lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba belemvumo yokwenza lokhu. Iziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo zibikwa zisithi kusobala ukuthi bandla le-MDC lifuna ukubangela udlakela kanye lokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngalokhu ukutshengisela ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoxe lomnumzana Maxim Gandla ingcwethe ecubungula izombuso wezombusazwe njalo oyilunga lebutho leZimbabwe National Army lele zebra.
Kuyenzakala ukuthi khona iuniform le made support unit phela lawo amapolice abala iuniform ye support unit. So amapolice abele uniform ye support unit bangaba le uniform yenalane eyamahlamu. I-support unit iyabe idiployiwe bona bebesebekele ukubonisisa ukuthi ngamasotsha yini kumbe vele hhayi ngamapholisa kuya kuvele kubhaliwe. So bona babonela amabhiki ekhatshana. Uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi ngobana wona lawa amakhiwa lawa yiwe kade esapothe kakhulu ikhuwe eyenzakalayo, yikho kungazeke kube nama-punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombhobho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately maybe uhulumende kumbe whosoever is in charge esiyadeploya amasosha uyabe phambanise kakhulu ngobana kakukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama-threat whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that threat kunokuthi bebesebesiya khona besiya kwenza i-damage control. Kumele bekhambe situation. Anything can happen. Why ningakhile ukuthi khona ama-demonstrations ayo abe elokuthula phakathi be. But kube sokusina labantu abangenelayo. You can imagine 123 political parties. Bonke bona labana bayafela yini MDC, into ethathwa yi-MDC.
Khona vele kulungile ukuthi ibandla le-MDC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Nakuyiyona i-MDC ngokwayo as a political they got all the right ukuthi khona bebe nama-demonstrations. But which kind of demonstrations are they? Yini edingakalayo ukuthi kwaziwe. But kube sokucela kubulawa izinto, kubulawa izimoto, amabhasi kahulumende and so forth. So khonakhana kumele ukuthi khona kuncinekele. Kati yona why i-MDC ingayihlangana labo bona labo abakahulumende bebe le-round table kwehlulane. Xa sokwehlulekile laphana ukuthi kathi A yileyo sesiya ku-plan B. Ngoba xa sikho kuba yi-demonstration direct, uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhlaka bani kusenziwani, lezikolo zivulwa zisenzenje, kuyini okuzasala kumile? Abanye badlula phela lezitolo yapha bephongulutha sokuthiwa yi-MDC elithileyo. Labo kumele bekhangele bebe ne-balance vision yokuthi khona into leyo bafuna ukuthi beyenze bona yes banelungelo yangkhona ukuthi ngabakwenzi khona lokhu betshengisele kuthi lokhu nalokhu kasifuna ukuthi kube yilokhu nalokho sakukuqondile. Kodwa kungabuya sokuyileyo one-sidedly abanye phela bayakuthi khona sebekwenza njengalabantu bakathi sokuthawa ikhu kodwa khona kuyavunyelwa ukuthi kube nohulumende owemanyano. Abanye bathi bathi yona thini-thini bagijimisa ithini-thini bakufake esikhwameni bafaneke nethini-thini kodwa bengayisiwe bodwa abakwenzileyo lokhuyana. So asikunanzeleleni khona lokhuyana.
Lo-ke ngumnumzana Maxim Gandla ingcwethe ecubungulayo izombusazwe njalo wake waba lilunga lebutho leZimbabwe National Army kanye lele zebra ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sihlolisisa insuku zokuqakathekisa abesifazane ezibizwa ngokuthi yi-Women Equality Month. Bathuthukiswa kahle na abesifazane? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekana lokusolwa okukhulu ngenxa yezincumo zakhe zokuphuma kwaleli lizwe ku-EU eze-Brexit. Ibandla le MDC lithi lanxa liloko livinjwa ukuthi litshengisele lisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lizaqhubeka litshengisela. Lokhu kwenzakala lanxa lelibandla livinjwe emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo. Abanye abasekeli balelibandla bathi inkokheli iyehluleka unika abalandeli idlabuzane lokuthi batshengisele okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele njalo abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okungatshengiseli kuba ngelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza leZANU-PF bethunywa nguhulumende kaMnangagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengisele bekhonona abakusolayo. Khathesi ke besifuna ke ukutshengisela ke sikhonona ke ngeikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo. Izimota ugadeka amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke, bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba yelegitimacy ukuthi uhulumende okhona sohulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo-ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe silohlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazibeke akhethwanga ngabantu. Kodwa ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu sisebenzisa amabhondi angelasisinda wansuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, abezimota ukudla kudula ezitolo kungathengeki, zonke nje izinto azibambeki eZimbabwe kubangelwa iZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wena uthini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
I think kuqakathekile khona ukuthi abantu ma besenza into enkulu kangako ekhangela futhi ithinta impilo zabantu baqale bazibuza umbuzo nalowo ushoyo ukuthi kanti ma siphuma nje sidlalela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekukwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke naleyo imibuzo, ibe ungani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngokuyehluleka not izinto eziyizo ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo njengoba uEdwin esitsho abantu babhalwe amaphoyisa, umuntu ma esesenkingeni enjalo ephiwe isizathu sokuthi lokho sikwenzela lokho kayekeli noma ebhekane lokufa. I-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe ilakho lokhu kudala vele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze baye empini and kwakunzima ukwedlula lokhu kuphuma kudlalele ezitaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane nezingwenya, babhekane namasotha ephethe impopho, bagcina labo sebelayo yabo impopho. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibona mina ukuthi sisuka sikhipha abantu inkinga yeZimbabwe right now ngokuthi kunomntwana kufananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi futhi hlampe kakhulu ukuthi uze ugcine usho ngemva kwakhe lo mntwana wamthathela umbhobho. MDC nalikhangelele kakhulu ukushusa uMnangagwa embusweni, hhayi ukuthi lo muntu ngoba iZANU-PF ifana kwathi lo mntwana ophethe isibhamu.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa ke abantu beZimbabwe kuthi kabasuka bangayihlukanisi basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-August ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutshulwa besemgwaqweni, le demonstration yayingasanshinwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC kwangaselohlelo lwethu loluyana, kwawuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto ke udaba mnumzana Bheki. Uthini wena?
Sibabonile abantu begijima ezidiretini athi zibesuswa zibe kutheni. Inkokhela siyibona ngathi I don't think kuliqiniso. And futhi enye into ipolitics yona sikuhlupha khona oko ukuthi sisuka sinanzelele sise kakhulu ukuthi singathintwa ligazi. Yabona angithi siyakhumbula ukuthi uSikhali uboshiwe recently. And i-MPC noma ephakathi wabo oqini leyo mpela. Bagcine bengani bafuna ukuthi balidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo. So thina wayese besikwazi ukuthi saba sokwenziwa ipolitics. And siyakwazi futhi ukuthi ZTU ne-MTC ke abantu abaseduzane kakhulu. Kodwa makureythwana laphana kudibulwana laphana kwangani sokufuna ukubonakala siyacasha sidalo. But asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto indlela le mfowethu Edwin Tseli isebenzise kakhulu isikhathele lindlela. And abantu nabo sebekhathele uzoka njengomuntu uyazi isintu kudala mali ngalingabeleli usile lisegangeni kube njalo nje owakini umfana okupha ingcwele yakini uhlale ethenga aphuma phambili ashaye ingcwele yalaba abanye abakule inside aphume futhi ashaye nalonke noma lizibe limthembo okungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi hayi kuzafunakala enye into uyabona ma kungaphuma enye into enganinta nje abantu bayagijima and silakho kumbhali yethu yesitrugle umuntu waphuma waba unfortunately wasesiba umlilo wamaphepha umfundisi lo uMawarile
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lesiphatha amandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela yomanyano wamazwe omhlaba United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazo eZimbabwe ukuba ixoxisane ukulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lenkuthazo iza ngesikhathi sokuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana bechayo kabuhlungu abanye bephetha sebelimele kakubi. Iza njalo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esevimba abamabandla ezombusazwe aphikisayo ukusebenzisa ilungelo lokutshengisela bekhonona ngesimo eselizweni lanxa kungelimunyethwe isisekelo sombuso. Umeli wenhlanganiso yomanyano we-UN eZimbabwe osechiya umsebenzi u-ambassador Bishop Parajuli uthi le yiyo kuphela indlela engasiza ukuqeda ukufuthelana okuselizweni.
Going to people evening and mask and beating, I mean that's absolutely intolerable.
Engakunanzelelayo yikuba abantu beZimbabwe bazithandela ukuthula balokubekezela. Akulunganga ke ukungenela abantu ubabulala ubachaya. Akusiyo nto elungileyo. Abantu kumele bahlale phansi bakhulumisane nxa kulenkinga ezikhona. Lesi yisona sikhathi kuZimbabwe entsha ukubuyela ekuthini abantu babe lokuzithemba inkokheli.
Abezokholo labo sebelesikhathi behlabela ngoma efanayo esola indlela esetshenziswa ukuqeda ingxabano elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD uBishop Anselmo Magaya ukuqhubeka behlukunyezwa abantu kulakho ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu.
It is true that when the evil are in power the nation groans.
Umbhalo uyakubeka sobala ukuthi nxa ilizwe libuswa ngabantu abangalunganga kuba lokubulala okukhulu. Siyabubula isizwe siyabubula khona manje ngoba kubusa abantu abalolunga.
Because the evil are in power.
Umgcini sihlalo womanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Justina Mkoko uveza ukukhathazeka kwabo ngesimo sokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu.
Akula buhlungu obedlula khonapho njalo akula mithetho yesekelo sombuso esekela khonoko. Kubuhlungu kakhulu ukuthi sikubone lokho kusenzakala.
Lanxa abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu besengozini labo yokuthunjwa, uNkosazana Mkoko uthi bazoqhubeka beqhuba umsebenzi wabo.
thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nxa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu sithi thina abenza khonoko kabadingwe bajeziswe.
Umbiko osanda kwethulwa ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uveza ukukhathazeka kwabo njengebandla ngezehlakalo zokwanda kwasebethunjwa njalo abanye babo kungabesifazane. Kodwa uhulumende labebandla elibusayo eleZANU-PF bahlezi besithi akusiqiniso ukuba bekhona abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela, kuyikuzenzisa kwalabo ababikwa behlelwe yilolu dubo ngoba befuna ukungcolisa isimo selizwe kwabakwamanye amazwe kakhulukazi angentshonalanga, wona abathi asebenzisana lalabo abazithi behlelwe yilezi zehlakalo zokuthunjwa. Izolo abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU-PF batshele umhlangano lentatheli zindaba ukuthi baqamba amanga labo abathi bayathunjwa ngabezomvikela ngenhloso yokungcolisa isithunzi sikahulumende kamongameli Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umahluli womthethwandaba wakobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Gambarami kasengukansila wedolobho. Ibandla leMDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele bathi bona inkokheli yezombusazwe eZimbabwe kumele ixoxisane. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.